kuti urara kunyaradzo musi wechitatu nechina marara ndimaoni kwachirara wozomukira musi wechishanu mangwanani kuenda kwamutare mangwanani echishanu ndipoanosumuka kuenda kuti mutare kuti uende kunoradzwa saka vanhu wese vanenge vachienda kubata muoko wacho wemhuri vari kusangana kumba kwehanzvadzi yangu vanogara kucranbourne asi pamusana pecovid kungori kwevanhuvashomashoma vanokwanisa kuuya vachiungana musi wechishanu senda sevanotaura kwavasumuka mavaenda kwamutare kuti kati vasvikire sevhisi rusando rwemusi wechishanu paold mutare mission kwechitwamiriwo nabishopu wedu bishopu Nyawadiwa.
Ndiani vakakwanisa kunge vachiperekedza mutumbi wareverend kuenda kumusha?
Tese taida kuendawo asi nenyaya yecovid takashaya mavhaksini tangasati takwanisa kutawana asi mukoma wedu mukuru mumba ndiye baba wemba musano wemaoko matanda ari kuuk ndiye anikwanisa kuenda akasumuka musi wechipiri anosvikira nawo pamwe chete naamai kuzimbabwe panhambo imwe chete iyoyo kuma12 dzemasikati ubva ubatsirana kuti ofambisa urongwa sei wari kuhare kwacho.
Matu acho aradzikwa kuold mutare urongwa hweko hwakamirawo sei?
Old mutare ndiko kuno kana uri mufundisi wemethodist chinenge methodist wafundisi vazhinji wanoda zvavo kuti kana vashaika vanekwanisa kuradzikwa kwavanoda kugara kana kuenda kuold mutare saka vafundisi vazhinji vanotsarudza kuenda kuold mutare kuti varadzikweko asi urongwa cho uriko ndeyekuti kune rusando rwemangwanani kumateni dzemangwanani paold mutare mission ruchange ruchitungamirwa nabishop Nyawadiwa pachava newo kutaura kwakawanda vanhu vakawanda vanenge vachitaura kana zvapera pachazovawo nekudya kuriko koshoma variko kana vanobve vabva kudya kubvanda kunoradza baba paold mutare pacho panhambwe dza12 ndipo vanenge vakuradzwa asi handizivi kuti neprograma yavo vanozvikwanisa here kuti vazviite in 2 hours here kuti vakwanise kuita rusando nekudya nekuvaradza nhambo iyoyo asi donzo nderekuti vange varadzwa kumatrop dzemasikati.
Imi semutauriri wemhuri ndeyapi mashoko ekuonekana namufundisi maoko matanda amungapira vana vezimbabwe?
Isusu kuno kuamerica ndakamirira mhuri yese kuno varora nevanengina nevakwasha nehanzvadzi tichiri kushuwa baba nekuti vanganga vaine upenyu hwavo vanga vakazadza mhuri yese saka isusu tiri kuti kune mhuri yekuzimbabwe iriko vari muchechi yamana shamwari basa ramo maoko menyu rekuti muradzike baba basa ramo maoko menyu kuti unyaradze mbuya maoko matanda variko nemukoma wangu ariko tichitomutendai mese mwari kubata basa rekuti baba varadzwe nekuonekana nesu isusu kunogo tichirambawo tichindovamirira nekuporawo umbo hwavo uyo wakatisiyira kunoko.
Zvii zvikuru zvamunorangarirawo nazvo baba reverend maoko matanda?
Isu vari kuno kuamerica ndine chishuvo chikuru chababa. Baba wedu semazwi kuonekana munhu aifarira kubika aibikira varora vavo waibuka muswe oxtail yainaka chaizvo waibika sadza waibika mazondo aidiwa nemhuri yese saka tichange tichivasuwira munhu anga nenyambo dzake dzanga nadzo munhu aida kusekesa vanhu zvake munhu aida kurima munhu aida kufara munhu aida kuseka asi munhu aida mwari wake nebasa rake saka isusu tiri kuti nemusi wa9 April pawari kuwigwa pawari kupotswa pambaya zvakanaka chiwambu hwesa isusu semhuri takazofunga nekuronga kuti baba vawigwe musi wa9 April nekuti ndiwo musi uyo hanzvadzi yangu mai mbewe Victoria mbewe aridangwe mumhuri medu ndiwo musi uyo wakashayika saka isusu takafunga kuti zvakakodzera kuti tibvatangovaradzawo pazuva irorero kana mwana wawo akashaika. Tanga tine machoice mairi yekutanga ngariye musana 9 April echipiri yangari musana 15 ndo musi wakabarwa mwanai wa 81 asi mai mzimai wawo wakati ingatite musana 9 April saka tinotenda nyurongwa uripo tinotenda nyurongwa tinotenda na chechi yese ya batabasa tindo ilinu ufuti weku voice America, nabitupo mkana, akutiti pupure na upenyu mwabwa ilu.